Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro nedzekubatsirikana kutanga musi wa 1 mwedzi uno asi vashandi vari kuchema-chema kuti hurumende iri kuita humbimbi ndoga pakungowedzera mari yainoda pasina kuwirirana. Nengo dzebata Citizens Coalition for Change nezvimwe zvisoro zveZimbabwe zviri muAmerica voratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Mutungamiri webata Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe vakaziya nyaya dzine chekuita nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vashandi vehurumende nhasi varamba kusaina chibvumirano cheNational Joint Negotiating Council chemwaka wekutanga wegore kana kuti first quarter vachipomera hurumende mhosva yekuenderera mberi nekuvawedzera mihoro vasina kuwirirana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vehurumende vari kuchema-chema nevanoti humbimbi ndoga wehurumende vachiti zvisinei nenhaurirano dzavari kuita hurumende iri kuita zvainoda pasina wirirano. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavaita nevamiriri vehurumende muHarare nhasi mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati havasi kufara nemaitiro ehurumende ekusatevedzera zvinenge zvawiriranwa kumisangano.
Mutemo wekunegosheta ndewekuti munofanira kunegoshita kusvika mawirirana saka isu sangatisa tawirirana saka tazoona kuti takuda kuti tizogara pasi titaurirane zvinhu zvakati zvokuti government kana kuti maybe public service commission yatotora chidanho kare vatotora position kudhara.
Amai Alexander vatiwo
kuti ndichoti ndakasamari yacho yatiri kutotambira even yezimudhola yatodzika uremu hayo nenyaya yeinflation mushandi anenge achiramba achitonyanyisa kutambudzika kudarika.
Munyori musangano revarairidzi reZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati nhaurirano dzavakaita hapana chabuda nekuti hurumende haina kutevedzera zvavaive vataura.
Zvichimo zvakatinga tinazvo zvatanga takaisa patebo kuhurumende tanga tiri kuti tikuda clothing allowance tanga tiri kuti tikuda kuti macivil servants vangotambira mari yakafanana. Sina kuti uyu mwana wekwamaiguru uyu mwana wekwamainini.
Vachinosengwa vatiwo mari yekubatsirika yeteaching allowance yemadhora ekuamerica makumi masere kana kuti USD $80 iri kupiwa varayiridzi haina zvainobatsira zvakanyanya.
Asi 80 USD haina zvainoita pazvichemo zvevarayiridzi.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure.
Isusu semacivil servants maticha kunyanya tikungokumbira 1260 kuti ikwanise kutimitira mabasics.
VaMasaraure vapawo yambiro kuhurumende vachiti ikaramba ichiita zvepamunhundo pamusasa zvikoro zvinogona kutadza kuvhurwa panopera zororo rezvikoro muna Chivabvu.
Vunduka kuti kana hurumende ikatadza kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi zvikoro zvinogona kuremewa nekuvhurika zvakare panotanga muna Mei.
Mugwaro ravanyorera hurumende vashandi vehurumende vatiwo vanoda kuti vashandi vehurumende vaenzaniswe nekupiwa mari dzakafanana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kana munyori wepublic service commission Dr. Rosemary Tsitsichoruma. Asi mugwaro ravakanyorera kumapazi akasiyana-siyana hurumende. Dr. Choruma vakazivisa kuti hurumende yakange yawedzera vashandi vayo kubva pana deputy director zvichidzika mihoro yavo yavanotambira iri mumadhora emunyika nezvikamu zana kubva muzana kuwedzera mari dzekubatsirika pamwe nedze COVID allowance kubva kumazana maviri emadhora ekuAmerica kuenda kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu kuchitiwo vari pamudyandigere vachipiwawo madhora ekuAmerica zana anoiswa mumabhanga avo enostro accounts pamisoro pemihoro yavari kupiwa iri mumadhora emunyika. Mari yainge yapiwa varayiri dzinoita madhora ekuAmerica makumi masere kuti vabatsirike kubhadharira vana vavo chikoro yashandurwa zita kuti inzi yave yekubatsirika kwevarayiridzi kana kuti teaching allowance. Mari dzose idzi dziri kubhadharwa kubva musi wa1 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica vari kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC vachinyunyuta neuori hwavanoti huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika wakafumurwa neAl Jazeera. Kunyange hazvo hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatorera matanho vose vakafumurwa mumavhidhiyo aya, veruzhinji vari kukurudzira kuti nyaya iyi inyatsoongororwa nekuferefetwa zvakasimba. Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muAmerica vatedius Chifamba pamusoro pekuratidzira uku. Marvelous Mutsvanganya weStudio 7 ari kumuzinda weZimbabwe uko akwanisa kutaura navadeputy Siyampondo vebato reTCCC kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Pano taungana kana tauya sezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akasiyana siyana. Vamwe vari kuuya nezvevari kumapato ematongerwo enyika sekutaura kwandaita kuti ini ndiri kuuya ndiri kubva kuTCCC. Tine vamwe vari kubva kune mamwe mapatiziwo akaita sana MDC. Tine vamwe vari kubva muchurch. Saka tauya kuti tizoratidza kutsusuma kwedu maringe nezvakabuda mudokumentary reAl Jazeera, apo tiri kuona kuti nyika iri kupambwa upfumi hwavo huri kutorwa. Ndosaka tauya sevana veZimbabwe kuti taiwa kwete dai mambomira zvamuri kuita izvi. Zvicherwa zvenyika, upfumi hwenyika ngahuve hunobhenefita uchikwana munhu wese.
Pari zvino mawanikwa muchitambirwa here pamuzinda?
Kwete, hatina kutambirwa. Tanga tizvizive hedu kuti vachange vatiza, nokuti mukanonotarisa ikoko suo racho rakatovharwa. Havadi kuengeja nesu macitizens kuti tipewo zvichemo zvedu. Tanga tine petition yatanga tinoda kuvasira, asi sekuona kwamaitawo ipapa muchaona kuti zvinenge zvichatora kunetsa kuti petition iroro riite sei risiwe ipapo.
Tinoona kuti manga muri kuti imi mune zvinyorwa zvamuri kuda kusiya pamuzinda apa, muchaita sei?
Zvinyorwa izvi tichaita kuti vamwe vemamembers edu vachasara kuno nemusi wavo vachauya kuzovhura embassy tichauya chinyorwa kuzosiiwa kuno. Saka tichibva panapa tichaenda kune mamwe embassies akaita se embassy yeuk, embassy yeuae, embassy yeSouth Africa, Tanzania neDRC inova iyo sachigaro weAfrica pari zvino. Tichinosiyo zvekare petition iyi.
Muri kufunga kuti zvichemo izvi zvichadairwa here?
Tine kutenda kuti dzimwe nyika dzakaita sana UK dzichadaira, because takatoona even maparamende avo vakatanga kare kudiscussa kabuda mudokumentary iroro, uyewo kutsutsumwa kwakaitawo vamwe vari kune dzimwe nyika senge vari kuUK ikokoko kwakaenda kuparamende ikoko.
Vanga vari nhengo yebato reTCCC vadeputy Siyampondo vachitaura naMarvelous Mutsvanganya weStudio 7 vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC muno muAmerica. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC vaNelson Chamisa neZuro vanonzi vakasangana nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vakazeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino. vachinyora padande mutande rawo retwitter amai Robinson vati vakakurukura navachamisa nezvekukosha kwekuti sarudzo dziri kuuya dzinge dziri murunyararo dzinotambirika uye dzichipindwa nemapoka ose. Vati Britain yakazvipira kusimudzira nekuchengetedza utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu pasi rose. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wane zuro.
Tanga tine musangano hatinawo na ambassador Amelin Robinson patanga tichikurukura nemagadzira atinoita musangano munoziziva kuti Zimbabwe ine marelationship nenyika dzakasiyana siyana including London, Washington, munoziva kukosha kwakaita macapitals anotibetsera kuti semazimbabwens tiite hurukuro pamusoro penyaya yesadzo dziri kuuya kuti dzakamira sei tashiya maviews edu maonero edu.
Zvii zvakakurukurwa pamusangano iwoyu?
Takakurukura in terms of our commitment sebato nehurumende idzva iri kuuya kuti what is our commitment to democracy, what is our commitment to make sure tinoita maelections ari fair and fair. Munoziziva vajena kuti sarudzo kana zvisina kuita zviri pamutemo zvisina kugutsikana kumabati akasiyana zvinokanganisa relationship inenge iripo pakati pehurumende neruzhinji rweZimbabwe, because vanhu vanogadzwa nevanhu, hurumende inogadzwa nevanhu, inonzi a government of the people for the people by the people. Saka izvozvo ndo zvatoda kuti zvigadzisa kurukura nyaya yekukosha kunoita voters roll, kukosha kunoita mamedia reforms nezvimwe zvatinoona zvakakosha kuti nyika ino iite sarudzo dziri pamutemo.
Musangano uyu wakakosha zvakadii kubato renyu pamwe nekuvana veZimbabwe?
Musangano uyu wakakosha munoziziva kuti London ine relationship kubva kare neZimbabwe. Yakakosha nekuti tinogadzisa ukama, one of our commitment kana tapinda muhurumende ndeyekuti Zimbabwe idzoke into the community of nations. Saka izvozvo munoziva commitment to rejoin the Commonwealth. Zvinhu zvese tinokurukura nenyika dzakasiyana zvatinoona kuti zvakakosha tigadzise nyaya yedebt question yemunyika. Munoziva chikwereti chenyika, vakomana nevasikana vangu varipo vavanga vachiba mari yenyika balloon debt yedu yapa almost 17 billion. Saka tinofanira kuti tigadzirise kuti how do we address the odious debt question yemunyika. Izvozvo zvinogadzirwa kana maita ukama kuwirirana nekunzwanana nedzimwe nyiko dzakasiyana. Saka those are part and parcel of the conversation zvatinoita.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzero chemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Kurwisana pakati pemauto evakuru vechiuto vaviri kunonzi kwaenderera mberi nhasi muKhartoum, guta guru reSudan, kunyange hazvo panga paine kurudziro yekuti mapoka aya ambomira kurwisana. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mazana mana kana kuti 400 vaurayiwa, vamwe vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 vakakuwadzwa mukurwisana uku. Ukuwo mutungamiri wesangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross vaMijana Spoljarik vati sangano ravo riri kukundikana kuendesa rubatsiro kuvanhu vanoruda zvakanyanyisa sezvo zvikwata zviviri zviri kurwisana izvi zvisati zvapavimbiso yekuti vashandi vesangano iri vachachengetedzeka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Kurwisana kuri kuitika chinhu chinosuvisa chaizvo, nekuti kuri kukonzeresa kufa kwevanhu. Ende chimwe chiri kuita kuti zviwedzere kusuvisa ndechekuti kuchiri kuenderera mberi, ende hatisi kuziva kuti kunopera sei, nekuti mauto ari kurwisana ehurumende nemamwe acho chavakatarisa isimba, havasi kutaridza kuti vari kutarisira kuti vangangonzwanana nekuwirira.
Tinoona kuti kurwisana uku kwane mazuva kuchiitika, muri kuonawo here paine kupindira kuri kuitwawo nenyika dzemuAfrica kana sangano reAfrican Union?
Hapana kupindira kwenyika dzemuAfrica kana African Union kwatati taona kuri kubatsira, nekuti dambudziko iri kuramba richienderera mberi. Ndo chinhu chinonyanya kusuisa vakandemiri kuti dambudziko rinoitika muAfrica. African Union haina zvainonyatsoita zvekumisa dambudziko rakaita seiri kupedza vanhu. Kwakutomirira vatorwa vanobva kune dzimwe nyika. kuti vatigadzisire dambudziko redu. Asi kana vagara mumisangano yavo munonzwa vachitaura kuti aiwa da kuti Africa izviwanire minduro dzayo, iyaya vanoti African solutions for African problems. Saka zvinhu zvinosurisa chaizvo kuti kana matambudziko aya achizobuda, African Union hapana chainoonekwa chichiita.
Tiko kurwisana kuri kuitika uku kungasiyawo papi nyika dzimwe dzemuAfrica mune remangwana?
Zviri kuitika kuSudan zvinosiya dunhu reAfrica riri pasina kumira zvakanaka, nekuti zviri kupa mucherechedzo kana kuti yatingati pachirungu example isina kumira zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Professor Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunhare neStudio 7 kwakare kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni varamba kusaina bhiri raizoita kuti vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvechingochani vatongerwe rufu mune dzimwe nyaya, vakaridzosera kuparamende kuti rinyatsosimbiswa. Chingochani hachisi pamutemo muUganda semune dzimwe nyika dzinodarika 30 panyika 54 dzemuAfrica. Mukuru wemauto emumvura enyika yeIran, Sharam Iran, nezuro akaudza nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende kuti mauto emumvura eIran akamanikidza ngarava inofamba iri pasi pemvura kana kuti submarine yeAmerica kuti iende pamusoro pemvura apo yakanga ichipinda munyanza yeGulf. Asi mauto emumvura yeAmerica eNavy's 5th Fleet aramba mashoko aya achiti hakuna zvakadaro zvakaitika. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemisangano yavanoti vari kuitiswa nerimwe sangano rinonzi rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, iro rinonzi nevamwe nderevasori. Asi sangano iri rinoti riri kungotsvagira mutungamiri weZANU PF, vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Rutsigiro pamberi pesarudzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevasiri kufara ndeva Brian Matenga, avo vanogara kumagunji emudunhu diki reHurungwe. VaMatenga vanoti vanzwa nekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndabakuwa.
Problems yekuti vanotimanikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndabakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhoterwa.
VaMatenga vanoti vanochisidzirwa kuti anenge akuenda kumisangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingadi hamhino zvake nguva yacho ichakwana. Kuti vachaita sei hazvina anotaura, asi kuchikidzira chete.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu resanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaRizini Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi, asi zvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano refazi iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU PF, vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera Rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dziri kupomera sangano refazi mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita ino tifazi ya inge ine nengo zaeda kutizikunde msarutu uye ya ikwanisa kumisa nengo kukwiza sezo ya ile iyo zakare ya izeneka kuti nengo za inge zisinazu pomiru wa ere kana kuti security check mumiriri we noton mparamende yaka zumirira vatemba muliswa au vaimbo wesachi garo wesanu PF mduni ole national in the west vasati vatzingwa mubato iri vano tifazi ya tola basa lewa sori kana kuti central intelligence organization kana kuti CIO.
Now there's also FAS which basically has been subcontracted to run.
Pane bazi refazi vave kushanda basa rekukokera misangano mubato reZANU-PF. Idambudziko rezvebazi revasori rave pasi pebato reZANU-PF zviri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti fazi yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti non-governmental organization. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vano chinoshamisa ndechekuti sangano refazi riri kubvumirwa kuita zvematongerwo enyika neZANU-PF asi ichirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana fazi riri sangano rakazvimirira rega. Richita zvematongerwo enyika neZANU-PF kosei vamwe masangano achitsoropodzwa auda kutovharwa neTVO Act New One vana Crisis Coalition Zimbabwe Leaders for Human Rights vana Zim Rights masangano ese akadaro anonzi neZANU-PF anonetsa tova kuti timavharise vari kupindira mhaya dzenyika saka vana fazi avava kana hurumende ichitiwo vana fazi ngavabatsire kumusangano kwavo zvakangonakawo kuti mamwe masangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo achana nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru vefazi vari mutevedzeri wemukuru wevasori the Central Intelligence Organization Brigadier General Walter Tafumanei vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yefazi mudunhu remashonal and west vafrank dambakuwa vekuhurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU-PF uku vari nhengo yefazi zvakare.
Hapana ari kumavhundutsirwa, hapana anogotaugwana and isu hatiunganidzi vanhu for your information.
Kunyange hazvo mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU-PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAS Heritage nemamwe akaita seChurches for EG, Businessmen for EG nemamwe ari kutsvagira vamunangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU-PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Tafumanei, amai Winnie Jessica Tafumanei vanove zvakare nhengo yeFAS vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemaprimary eZANU-PF kuZvimba South uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU-PF vaPhilip Chiyangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiyangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba inyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe neFazi vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Tafumanei kana vaChiyangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chemagitare chatinoziva kuti munenge makamirira svondo rega rega. Svondo rinoti nehurukuru nemuimbi achiri kusimukira anoimba nziyo dzechitendero kana kuti gospel music Joseph Maposa uyo anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Magitare nizotanga kurekoda ndi 2014.
Asi muna 2014. Musati marekoda maimbokakata waya kaimi mchidonza donza mabanju darini ye.
Ndati siku ma 2009.
Ne ukama la bereki shamwari maiki woku ii mkomana pa akatanga kukakata waya.
Aaaa majingi wakanga wajiti sikira pana hawa nyanya kopoza. Asi wa mwawa ingote aaaa ze waya zewezo uro. Asiwo wangwendozo wa hawa jini wa ikitajini kate tanyane kutikiri wangu kwa zenda zende.
Muri mchimani manumu, varu kutambira na nayo seni manji.
Mwanzi yetu mchimani mani yetu kutambiri kwa zakanyani. Tingato shayo hapu kese uti yende mberi mberi asimu loko wa muna mchimani mani ayu nga mchimani kwa zakanyani.
Ko matambu ziko amuno osangana na onde hapi amunga deo kutawara nyeso.
Matambu ziko jino sangana na o kwa hanti kati leku tangara taka sangana na rondere saifori.
Kune vamwe vari kunzoko vanofarirawo zvekubatsira nevanodawo kupota vachiko haya ivanonzwa mimhanzi yenyu vachidawo kuridzirwa vanokuwana ikupi vakada kutsvaga.
Tinobatika muchimani mani muno ndomwe tiri besi muno vanoda kutibata vanotibata pawhatsapp kana makozi panamba 0773911220.
Komana vepachimani mani apa kamungadewo kuti nhasi timbokakanda vanhu vagoziya kuti aiwa takachinzwa icho chepachimani mani ndechipi chacho.
Ndingafara kwazvo kana mutamboridzo inonzi kurarama inyasha yendakaendwa pamusoro pezvesaiklori dai ndiyo takasangana nayo kuchimani mani.
Hanzi kurarama inyasha ndimukoma Joseph Maposa vanoimba nechikwata checherios of fire vari parunare kuchimani mani na Ivan Zininga Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti vanga vachitaurawo nesu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa chirongwa che Live Talk apo tichange tichitarisa kuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inowedzera vashandi vayo mari dzemihoro, asi vashandi vari kunyunyuta kuti hurumende iri kuita zano ndega pakuwedzera mari ichisiya zvavanenge vavirirana panhaurirano. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Ntungamiri Nkomo.